very warm welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, July the 21st, 2022. I am Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington. Tonight on the Women's Roundtable, we're talking about calls by women's rights groups for menstrual health for women and young girls to be prioritized. The government has removed duty on sanitary pads, but the cost for accessing them has continued to escalate as the country's economy continues to spiral downwards. Due to the cost of high sanitary pads, some girls in rural areas have been missing school during their period. Some women and young girls are reportedly resorting to using unhygienic methods during menstruation, with health experts warning that this may lead to health complications. Some women's rights groups have stepped in and are making recyclable sanitary pads that are affordable. Aiwat nokutendai kuti muri pachirongwa chedu panasi. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitwa nemadzimai panguva iyo madzimai nevanasikana vari kutarisana nedambudziko rezvezvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo yavanotevera. Madzimai uyezve masangano ari kushanda akazvimirira vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu kuitira kuti masanitary pads kana kuti zvikwanisiro izvi zviwanikwe pachena nevanasikana. Vamwe vari kuwanikwa ivo vachitadza kuenda kuzvikoro panguva iyo yavanenge vachitevera. Tinoona kuti pane mamwe madzimai vari kubatana nevamwewo vakazvimirira vachiedza kuti vaunganidze zvikwanisiro izvi kuti vakwanise kuzviendesa kuzvikoro nyanya zvekumaruwa. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutaura ipo pano, tichitarisa kuti tine nyanzvi dzichange dzichiuya pano dzichitaura nesu. Now let's take a look at a video from Reuters of one of such women, Gladys Mukaratiwa, who saw the need for her to do something in her rural home in Mutasa and decided to go there and help the young girls in her community.
When Gladys Mukaratiwa noticed that girls were missing school every month, she turned to sewing machines for an answer. The pupils in Zimbabwe's rural Mutasa district were not going for class because they couldn't afford disposable hygiene products for when they got their periods. So, Mukaratiwa and her community group started making cloth sanitary towels that are affordable and reusable.
If we calculate 2 to 5 days per month, it's about 45 days per year, school time which is wasted. So we realized that there was need for them to have a sustainable source of sanitary pads.
Volunteers at the Chiedza Community Welfare Trust produce about 600 pads a day. They've been designed to be lightweight and easy to wash and dry. One customer is university student Lee Chizuko.
This pad is very cheap, and you can use it for a year and 6 months. So for just $4 a pack of 5, it means for a year you don't have to worry about buying pads.
In addition to locals, the pads are also sold to charities across Zimbabwe for distribution to schoolgirls and vulnerable young women.
That there was Gladys Mukaratiwa, the director of Chiedza Welfare Trust in Mutasa in Mashonaland province. Mumwe mudzimai wemuHarare, Amai Emily Kunaka, vanoti dai zvinhu zvakashandiswa munguva yekutevera zvikakwaniswa kuti zviwanikwe pachena nekuti vanhu havana mari yekuzvitenga.
Hazvisi kutengeka, zviri kudhura. Imwe nguva senge vanobva kumamisha vanenge vasitorina kana dhora rachiri kutenga.
Saka zvoitwa sei? Ndezvipi zvamungakurudzira kuti zviitwe?
Ndandiri kukurudzirawo kuti hurumende iyangoisawo zvinhu zvinopiwawo pachena kuti vanasikana vedu pavane kunyanya vachitanga paya vasati vazvari zvinoshandiswa sei vozvowanawo pachena nevakwegura vanenge vasina mari vanogara kumaisha vowanawo pachena.
Zvinobatsire izvi?
Zvinobatsira kuchengetedza utano kunyange hwemunhu kana utano kana kuti tsvina isangorasikire pese pese nekuti mapedza anenge achizonocherwa pasi kana kune pit toilet.
Saka iye munofunga kuti hurumende ikawanisa mapedza wapachena zvinobatsira here kune veruzhinji?
Ndinofunga kuti zvinobatsira nekuti vaye vaye vanoshaya vanenge vakukwanisa kuwana wapachena vasingakwanisi kuwana mari dzekutenga.
Avo vanga vari amai Emily Kunaka vachitaura vari muHarare naRutendo Mawere weStudio 7. We now go to Bulawayo, where Studio 7's Ezra Sibanda spoke with Amanda Sibanda about the issue of sanitary pads.
Salibonan, Mina Ikamang, Amanda Owansband. Lakang is a Lutaba, Olukupileka Kul, Utaba, Lama sanitary pads. Asenelisi, Uzteng, Lama sanitary pads. Umova Dura, Emma Farmers. Jalo Singabank about Chonabes, Singelam Sabins. Angasilethela inzuzo ukubana sizithengele ama-sanitary pads. Ngakho besicela kuhulumeni angani angasisiza ngama-sanitary pads ukuze sitholekale siwasebenzise ngoba sisebenzisa izichibi iloba ingubo ezindala ezizabhugayo usizisebenzise njengama-pads ngoba singanelisi ukuthi sithenge. Abezempilakahle bathi ukusebenzisa amalembu akulunganga ngoba kuyasithelela imikhuhlane engaba njengabo civic cancer. Ngakho uhulumende maye ngasisiza ngama-sanitary pads singabonga kakhulu. Lisisize lisize labanye abafana lama abazintandane abangakhoni ukubana bazithengele kungoba bengalazi imali zokuyathenga ama-pharmacy.
That there was Amanda Sibanda talking to Studio 7's Ezra Sibanda in Bulawayo. Gogonye tsu vanoti kunyangwe hazvo manyakare vanhu vaishandisa machira nezvimwe munguva yekutevera izvi hazvichaita kushandisa mazuva ano uye hazvina utsanana hwakanaka.
Zvinhu zviri kungotionera zvese hazvisi nyore asi unozoona kuti zvakangokosha kunge mapedza acharipo mwanasikana apiwe kodzero dzake nokuti kare taimboti vana torai machira kupfeka jira asi ezvino hazvichaita kuti mwana anzi tora jira upfeke. Zvakangokosha ndezvekuti anongofanirwa kupiwa dhora rake onotenga chii onotenga mapedza ake. Kana mafuta kutenga chingwa mosiya chingwa motombotengera mwanasikana zvezuva iroro zvotombopfuura.
Ko ivasina madhora vasingatoawani madhorawo munofunga kuti zvii zvingaitwa chii chamungakurudzira kuhurumende?
Ndinofunga kuti dai hurumende yapaongororo ipapo vakuru vari kumusoro kwedu uko vazvionawo kuti vanasikana shuwa haisi nyore kuti mwana angofamba akadaro. Zvinoda kuti mwanasikana angopfekawo zvakakodzera. Saka dai hurumende yangotibatsirawo nokuprovhaidha vanasikana vanhu mapedzi kuvanhukadzi.
Avo vanga vari Gogonyetsu vachitaura muhurukuro yavaita naRutendo Mawere weStudio 7 ari muHarare. Studio 7's Mavis Gama spoke to John Selemani to get his take on the issue we are discussing today.
Into enjengama-sanitary pads into ebaluleke kakhulu especially kubomama. Akumelanga ayiswele nxa isikhathi sesifikile ukuthi abe lawo ama-sanitary pads akana choice kumele awafumane kumele ahambe laphana lapha agcina khona awathathe nje especially amantombazane lawa amancane uma engatholanga ngesikhathi sakhona uzayenza njani akana choice usekhangela ngaphandle ngaphandle kutholana labo sugar daddy abazamnika lezi zinto azifunayo kodwa sonke siyazi ukuthi o sugar daddy abasoze bamnike nje mahala kukhona abakufunayo kusuke kube lezinto eziningi njalo sezilandelana lakhonoko okunjengama HIV or STI ama STD njalo njalo.
That day was John Selemani talking about the need for sanitary pads to be available to women for free. He spoke to Studio 7's Mavis Gama. Tabata omuwe wechirume vapanashe machiriza kutitinzwe oma onero avo panyaya ii.
Inini angu ni mairane nyeye ye masanitari we. Inona angu zana kuchi wano kati wapatisikani. Through Rumende, kwanza kwa hapa support. Nekuti I see situation nekuti muno akasarudza kuti anoda kuva ari mai kuti zvinhu zvekuti unogo kana wangoberekwa unazvo. Saka ndinoona sezvaangonaka kuti vave vanobatsirikana kana Rumende ichikwanisa.
Saka imi ndezvipi zvamunotarisira kuti Rumende ingabatsira nazvo?
Inofanira ku offer ma sanitary way for free. Like this one is my protective, like my condoms. And one is my bawa, kind of my hospital. So my sanitary ways, I'm going to go on the panzimbo. I'm going to go to my safe and panzimbo. So one is my smile. So I find even this bachara, kind of Kunusang and Ranamatmai, my church, especially kind of my china.
Munoona sekuti izvi zvingabatsira chirudzi.
Zvingabatsira pakuti zvinorichisa kwechinge stress pamunhukadzi. Bhikozi vamwe vacho hatisizedi kuti vanenge vachirarama sepachii. Semoni rangu vamwe varikufoka sevari kumamisha vasina asizi yekuwana mari nguva nenguva yekuti vachenge masanitary wei. Vanozotambudzika kuti vachenge sanitary wei nekuti mari pamba chinenge chinetsa nemamiriro akangoita zvinhuira medu. Saka ndinoona zvaangonaka kuti zvingova for free.
Avo vanga vari vapanashe machiridza vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7 vari muHarare. Now let's take a break. Please stay tuned. For those that have just joined our show, please note that we are live streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and don't forget www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now and all on all our social media platforms, and we'll get right back to you. And to discuss these issues, we are now joined by our first guest, Ekenia Chifamba, the director of Shamarie Mwanasikana in Harare. Welcome to our program, Ms. Chifamba.
Hello, Magalaz. Hello, listeners and viewers. Thank you for having me on your show.
You have been working with women and young girls, especially in the rural areas. Give us your take on the issue of sanitary pads in the country at the moment.
So the work that we have been doing here in Zimbabwe with regards to the issue of menstrual hygiene is that we have been working with our young women and girls in the communities that we serve through our Dandaros, our young women through our child rights clubs in schools, and also working with our volunteers, well, our community development committee members. And because we're leaving no one behind, it's good to also acknowledge the efforts by men and boys who have also been helping us in our quest to ensure that our young women and girls enjoy that time of the month when it comes through. So what we have been doing here in Zimbabwe was to ensure that we provide sanitary pads through kits that we have been distributing in our different areas of operation, Marsh East, Harare, Manicaland, Kirezi also. And we have received support through our pet bank campaign from individuals, corporates, and churches. We have also supported us to ensure that we distribute these, but also to say that we realized it was not enough. Therefore, we had been back on a project that allowed our young women and girls with support from their guardians to make their own sanitary pads and tents that would also help them during that time of the month. It has been really a very sad and disturbing situation, realizing that, you know, currently the economy has not been favorable to everyone, and our young women and girls have not been spared. Remember, it's very difficult from the conversations that were taking place and the interviews that you did for a family to afford even a loaf of bread. So you can imagine how difficult it is for a family to prioritize a pack of sanitary pads during that time of the month. We are seeing now that exam fees are being paid, and the same young women and girls would need to sit for their O-level and A-level examinations, but still period is not going to go away because the exams are here. And this is something that has not started happening now, because we are in 2022, no, we have been battling with the issue around provision of sanitary pads for years now. And 2 years back, remember, we were so elated when the government announced that they had also removed tax on sanitary pads material, and also that sanitary pads were being made available freely, especially in rural schools. And which is
so if I may just come in there, you're mentioning that the government actually said sanitary pads would be made readily available for free in rural schools. Is this happening?
So what has happened to date, there are young women and girls in Matabeleland who have since benefited from this initiative, which was introduced by the government. And we have seen also an extra initiative that has been done and put in place by the Ministry of Women Affairs, where reusable sanitary pads are being made in the different districts here in Zimbabwe and different provinces. So, in capacity building being given and offered freely to women and girls so that they can make them, in a bid to also reduce that burden on women and girls during that time of the month. Our concern, though, Marvelous, is that you know, we want issues that affect women, including period, poverty issues, to actually be at the center of discussion as well and be prioritized. Remember, it's not just about period. When we talk about period poverty, there's so many issues that are involved. The infections that come through when they use unhygienic materials, the issue of mental health and the issue of girls missing school for more than 5 days for some of them. So these are issues that are quite complicated and comprehensive, and that's why we are saying that we would really need the issue to be expedited, that we have more provinces benefiting, we have more girls benefiting. And
if I may just hold you there, Ms. Chisamba, and just take our other guest, but stay on the line. We're going to continue the discussion with her. Hello, Ms. Dondo.
Hello.
Yes, if you can just weigh in, Murukona saying yema sanitary pads, Murukunzwapo, Tangatuktaura, na Maichifamba Vashtaura, Evo, Shukusangana, Neva Naskana, Nimaz, Maiku, Zimbabwe. Imi munotu wachi panyai?
Ndinotenda voice of America ndotenda nekuva pano zvara nasi. Maisamba ndinotendawo zvakare nemabasa muri kubata kuZimbabwe. Ndiri kuAmerica asi semwana weZimbabwe ndoda kuti nditaure nyaya iyi ndakatarisa zvinoitika kuno kuAmerica ndichicompare. Nyaya yemasanitary pads nevanasikana ndomubvunzo wangu wekutanga nobvunzwa kuti dai varume vaiwana maperiods avo tingadai tine hurukuro iyi here. Nekuti tinoona kuti maprotective way arequest zvambotaura nehanzvadzi yabva indoa kuti musha mukadzi tikatarisa kunobva upenyu is through the menstrual cycle. Saka ndodawo kuti ndicheme ndichikumbira vakuru vedu hurumende yedu kuti tozati mamiriro akaita zvinhu munyika zvakati omei kune vanoti wanei asi kune vaye vasiri kukwanisa kuwana zvakawanda dai tangokwanisawo kuti tibatsire vanasikana vedu nemadzimai kuti vakwanise kuwana masanitary pads. Kuno kuAmerica about women in the United States, about an estimated 150 million per year is spent on menstrual products. Masanitary pads anodhura asi ndofunga kuti hurumende yedu ikakwanisa kubata mabasa nemaprograms akaita seedu anaya ari kuno tokwanisa kuwana marongero atinoita kuti tinge tichiwana vanhu vanotibatsira kuti tinge tiri kuwana masanitary pads atinopa kuchikoro nekuti takutaurana maichifamba haisingori nyaya yeperiod. Mwanasikana anofanira kudzidziswa kana hygiene kana ari kuenda panguva iyoyi anoda maresources ekuti maprograms anenge ana maichifamba vapiwe maresources ekuti vange vachiita maeducational outreach programs.
Mumbobata makadaro Miss Dondo, Dr. Kola, pana Kola wedu Bridget ari panhare. Ndinozoti nhare dzinoti netsei kunyanya kuSouth Africa nekuZimbabwe. Regai timbotora Bridget tinzwewo kuti vari kuti chii. Hello Bridget. Hello Bridget. Hello. I think maybe because there's a lot of electricity cuts in South Africa, so maybe her line is playing up. So I'll revert back to Mighty Famba. Ndomboti kwamuri Mighty Famba, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nasisi Comfort Dondo. Imi munoti zvii zvinganyatsoitwa mune ramangwana kuti dambudziko iri tisarambe tichitaura nekuti abvunza iye mubvunzo kuti dai dambudziko iri raisangana kana kuti dai izvi zvaitika kuvarume tingadai tiri pano here tichitaura nyaya iyi. Mighty Famba.
Hello.
Yes, go ahead.
Waitako, ndichida kungotenda zvanga zvichitaurwa naComfort achipa kuenzanisa nekuona zviri kuitika kune dzimwe nyika kana takatarisana nenyaya iyoyi inosangana nevasikana vedu nguva yekuteera. Ini ndinofunga kuti zvandambotaura paya kuti tinoda kuti nyaya idzi dzekuteera kwevasikana dzisangotorwa nje sekuita sezvinonzi dzingori hurukuro dzisina basa nekuti dzinosanganisira zvinhu zvakawanda zvatambotaura paya, dzingave nyaya dzekufunganya, dzingave nyaya dzeutano, dzingave nyaya dzekutadza kuenda kuchikoro. Tarisai kaZimbabwe, tiri kutarisa nyaya dzeagenda 2030, tiri kutaura nyaya dzemaSDGs, atiri kuongorora chinyora maripoti tichitaura kuti taapapi. Ende kana takatarisa nyaya iyi yekuteera, tikutarisa nyaya dzakadai sana SDG3 hatingazviignowe. Inyaya dzekuti dzakakosha dzatinofanira kutarisa kuti tikatadza kudzibata nemazvo tinogona kudzosera budiriro yevasikana vedu kumashure. Chekutanga inyaya yekuti tikange ta hurumende yedu tinoikumbirisa patiri kuitenda tese pairi kuedza kuisa zvirongwa zvekuti vanasikana vawane zvikwanisiro izvi pachena, isusu tiri kuikumbirisa kuti irambe yati payatangira chinhu ngaibva yadzvanya kusvika chinhu ichocho chasvika kumagumo.
Asika Mighty Famba, regai ndimbokubata ipapo nekuti Bridget uye Kola wedu anga aripo adzoka zvakare, nekuti ndozva kuti manhare dziri kuti netsei rambai makabata ndichadzoka kwamuri. Hello to our caller Bridget. Hello. Makadi yenyu? Line yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka. I think there is an echo on that line. So we'll need to just drop Bridget. Her line is not very clear. But ndodzoka kwamuri Mighty Farmer. Let's come back to Mighty Farmer. Bridget's line is not very clear. So thank you. We'll go back to Mighty Farmer. She was bringing out something that's very important in Shona. Mighty Farmer, maybe if you can just say it in English, that what's the way forward? We, you know, the people have been sitting and discussing some of these issues for a long time, but it doesn't seem as if there's something that's actually coming out of the discussion. What's the way forward?
Like I highlighted earlier on, Marvelous, I think it's a matter of priority.
Mm-hmm.
And as we are monitoring progress that has been done here in Zimbabwe, looking at Agenda 2030 and issues around our SDGs, especially SDG 3, which is in sync and in line with issues of period poverty and menstrual hygiene. Our hope is that whenever we know the House of Government pledges something and start implementing an initiative, we plead with them that it's done up to the end and we see results that are tangible and also proper monitoring of the initiatives that will be implemented. For to date, we spoke about those in Matabeleland, and we have since benefited from the free sanitary distribution. We need to ensure that, you know, proper monitoring is done, to ensure that the distribution is done in all the provinces in Zimbabwe so that we leave no girl behind. We spoke about issues that right now, you know, our girls are preparing for examination.
Mm-hmm.
Can you imagine preparing to go for an exam? You are worried about paying for examination fees. You are concerned about not affording a pack of sanitary pads or the dignity kits. That becomes double trouble as well. And to say that with initiatives that have been done also with Ministry of Women Affairs to capacitate women and girls around Zimbabwe on making these reusable sanitary pads, if it's an initiative that has been introduced, so then it should become uniform. Maybe ensure that these reusable sanitary pads are actually made in schools. We know we have...
If I may just cut in there, Maisha Famba, let me just cut in there and take a caller quickly and then come back to you, because we also want to let our callers know, those that are streaming with us on Facebook, that we have not forgotten you. You will be included in this new program that we have just launched. Hello, Lucy? Hello? I understand we have Lucy on the line, so we wanted to include her in the program. Hello, Lucy? I can't hear her. Hello, Lucy. Sis Lucy Chikowero Muripo Yeripa Lineup. Yes, let me come back to you, Comfort Dondo. Unfortunately, I think, you know, our caller has something, the line is not very clear, but hey, let's. That's what live TV is all about. And Zoka Kwamuri Musare Dondo. Ndichitini saka imi munoshanda here nemamwe atingati masangano ari kuZimbabwe asira Mighty Farmer yeshamwari yevanasikana pane masinergy here amuri kuita nemamwe masangano ari kuZimbabwe kuti muite muonera pamwe
tinotenda Simave ndinzwa kufarira kusangana nevamwe vabeyangu vari kuita basa on the ground sezvamunoziva this year ndakawana Bush Fellowship fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndikukwanisa kudzokera kumusha ndichiita mabasa iwaya nekuti ndagara muamerica 18 years. Saka ndofunga kuti gore rino risati rapera tofanira kunge tiri kukwanisa kunotanga kushanda nemaprograms anenge ana Mighty Farmer tichatsvaka details avo.
Thank you so much, Miss Dondo. Unfortunately, I have to cut you off there. Mighty Farmer, also thank you, you know, for being on our program, because unfortunately time is not on our side. But we'd like to thank you very much, Miss Ekenia Chifamba, for your contribution here on this program. Unfortunately, time is not allowing us. I'm Marvelous Msanganyahuye in Washington.
welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, July the 21st, 2022. I am Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington. Tonight on the Women's Roundtable, we're talking about calls by women's rights group for menstrual health for women and young girls to be prioritized. The government has removed duty on sanitary pads, but the cost for accessing them has continued to escalate as the country's economy continues to spiral downwards. Due to the cost of high sanitary pads, some girls in rural areas have been missing school during their period. Some women and young girls are reportedly resorting to using unhygienic methods during menstruation, with health experts warning that this may lead to health complications. Some women's rights groups have stepped in and are making recyclable sanitary pads that are affordable. Aiwat noktendai kuti muri pachirongwa chedu panasi. Nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitwa nemadzimai panguva iyo madzimai nevanasikana vari kutarisana nedambudziko rezvezvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo yavanotevera. Madzimai uyezve masangano ari kushanda akamirira vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu kuitira kuti masanitary pads kana kuti zvikwanisiro izvi zviwanikwe pachena nevanasikana. Vamwe vari kuwanikwa ivo vachitadza kuenda kuzvikoro panguva iyo yavanenge vachitevera. Tinoona kuti pane mamwe madzimai vari kubatana nevamwewo vakazvimirira vachiedza kuti vaunganidze zvikwanisiro izvi kuti vakwanise kuzviendesa kuzvikoro nyanya zvekumaruwa. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutaura ipo pano, tichitarisa kuti tine nyanzvi dzichange dzichiuya pano dzichitaura nesu. Now let's take a look at a video from Reuters of one of such women, Gladys Mukaratiwa, who saw the need for her to do something in her rural home in Mutasa and decided to go there and help the young girls in her community.
When Gladys Mukaratiwa noticed that girls were missing school every month, she turned to sewing machines for an answer. The pupils in Zimbabwe's rural Mutasa district were not going to class because they couldn't afford disposable hygiene products for when they got their periods. So Mukaratiwa and her community group started making cloth sanitary towels that are affordable and reusable.
If we calculate 2 to 5 days per month, it's about 45 days per year school time which is wasted. So we realized that there was need for them to have a sustainable source of sanitary pads.
Volunteers at the Chiesa Community Welfare Trust produce about 600 pads a day. They've been designed to be lightweight and easy to wash and dry. One customer is university student Lee Chisuko.
This pad is very cheap, and you can use it for a year and 6 months. So for just $4 a pack of 5, it means for a year you don't have to worry about buying pads.
In addition to locals, the pads are also sold to charities across Zimbabwe for distribution to schoolgirls and vulnerable young women.
That day was Gladys Mukaratiwa, the director of Chiesa Welfare Trust in Mutasa in Mashonaland province. Mumwe mudzimai wemuHarare, amai Emily Kunaka, vanoti dai zvinhu zvakashandiswa munguva yekutevera zvikakwaniswa kuti zviwanikwe pachena nekuti vanhu havana mari yekuzvitenga.
Hazvitengeka, zviri kudhura. Imwe nguva senge vanobva kumamisha vanenge vasorina kana dhora rachiri kutenga.
Saka zvoitwa sei? Ndezvipi zvamungakurudzira kuti zviitwe?
Ndandikukurudzirawo kuti hurumende eyangoisawo zvimwe zvinopiwawo pachena kuti vanasikana veduwo pavane kunyanya vachitanga paya vasati vagari kushandiswa sei vozvowanawo pachena nevakwegura vanenge vasina mari vanogara kumashowana upachena.
Zvinobatsira izvi.
Zvinobatsira kuchengetedza utano. Nyango wemunhu kana utano kana kuti tsvina isangorasikire pese pese. Nekuti mapedza anga achizimucherwa pasi kana kune pit toilet.
Saka imi munofunga kuti hurumende ikawanisa mapedza wapachena zvinobatsira here kune veruzhinji?
Ndinofunga kuti zvinobatsira nekuti vaye vaye vanoshaya vanenge vakukwanisa kuwana wapachena vasingakwanisi kuwana mari dzekutenga.
Avo vanga vari amai Emily Kunaka vachitaura vari muHarare naRutendo Mawere weStudio 7. We now go to Bulawayo, where Studio 7's Ezra Sibanda spoke with Amanda Sibanda about the issue of sanitary pads.
Salibonan, mina ikamangu Amanda Owasibanda. Lapa angiza lutaba olusupile kakhulu. Utaba lwa sanitary pads. Asenelisi ukuzithengela ama sanitary pads. Kungoba edura ema pharmacy. Njalo singabantu abatshona behlezi ezindlini. Singela msebenzi. Angasilethela inzuzo ukubana sizithengele ama sanitary pads. Ngakho besicela kuhulumeni angani angasisiza ngama sanitary pads ukuze sitholekale siwasebenzise ngoba sisebenzisa izichili iloba ingube ezindala esizazabhugayo usizisebenzise njengama pads ngoba singanelisi ukuthi sithenge. Abezempilakahle bathi ukusebenzisa amalembu akulunganga ngoba kuyasithelela imikhuhlane engaba njengabo cervical cancer. Ngakho uhulumende maye ngasisiza ngama sanitary pads singabonga kakhulu. Lisize lisize labanye abafana labazintandane abangakhoni ukubana bazithengele kungoba bengalazi imali zokuyathenga emafamasi.
That there was Amanda Sibanda talking to Studio 7's Ezra Sibanda in Bulawayo. Gogonye tu vanoti kunyangwe hazvo manyakare vanhu vaishandisa machira nezvimwe munguva yekutevera izvi hazvichaita kushandisa mazuva ano uye hazvina utsanana hwakanaka.
Zvinhu zviri kungotionera zvese hazvisi nyore asi unozoona kuti zvakangokosha kunge mapedza acho aripo mwanasikana adzokodzero dzake nokuti kare taimboti vanatorai machira kupfeka jira asi zvina hazvichaita kuti mwana anzi torai jira upfeke. Zvakangokosha ndezvekuti anongofanirwa kupiwa dhora rake onotenga chii onotenga mapedza ake. Kana mafuta kutenga chingwa mosiya chingwa motombotengera mwanasikana zvezveroro zvotobopfuura.
Ko ivasina madhora vasingatoawani madhorawo munofunga kuti zvii zvingaitwa chii chamungakurudzira kuhurumende?
Ndinofunga kuti dai hurumende yapaongororo ipapo vakuru vari kumusoro kwedu uko vazviona kuti vanasikana shuwa haisi nyore kuti mwana angofamba akadaro. Zvinoda kuti mwanasikana angopfekawo zvakakodzera. Saka dai hurumende yangotibatsirawo nokuprovhaidha vanasikana vanhu mapedzi kuvanhukadzi.
Avo vanga vari Gogonyetsu vachitaura muhuruko yavaita naRutendo Mawere weStudio 7 vari muHarare. Studio 7's Mavis Gama spoke to John Selemani to get his take on the issue we are discussing today.
Into enjengamasanitary pads into ebaluleke kakhulu especially kubomama. Akumelanga ayiswele nxa isikhathi sesifikile ukuthi abe lawo ama-sanitary pads akantrace kumele awafumane kumele ahambe laphana lapha agcina khona awathathe nje especially amantombazana lawa amancane uma engatholanga ngesikhathi sakhona uzayenza njani akana choice usekhangela ngaphandle ngaphandle utholana labo sugar daddy abazamnika lezi zinto azifunayo kodwa sonke siyazi ukuthi osugar daddy abasoze bamnike nje mahala kukhona abakufunayo kusuke kube lezinto eziningi njalo sezilandelana lakhonokho okunjengama-HIV or STI ama-STD njalo njalo.
That there was John Selemani talking about the need for sanitary pads to be available to women for free. He spoke to Studio 7's Mavis Gama. Tabata womwe wechirume vapanashe machiridza kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Inini angu ni mairana nyaya ye masanitari we. Tinoona angu zvakanaka kuti vanhukadzi vabatsirikane through hurumende ikwanisa kuvapa support. Nekuti haisi situation yekuti munhu akasarudza kuti anoda kuva ari mai, but zvinhu zvekuti unongo kana wangoberekwa unazvo. Saka ndinoona sezvaangonaka kuti vave vanobatsirikana kana hurumende ichikwanisa.
Saka imi ndezvipi zvamunotarisira kuti hurumende ingabatsira nazvo?
Inofanira kuofa masanitary way for free like sezvaanoita maprotective like macondoms anowanika mumabhawa kana mumahospitals. Saka masanitary ways anokwanisa kuwanika panzvimbo, vakakwanisa kuti vamaise panzvimbo dzinowanika madzimai dzafana nezvipatara kana kunosanganirana madzimai kumachechi especially kana vari kumachina kwaikwe.
Munoona sekuti izvi zvingabatsira chirudzi?
Zvingabatsira pakuti zvinorehisa stress pamunhukadzi. Because vamwe vacho hatisisiri kuti vanenge vachirara pasepachiti. Semoni rangu vamwe vanokasiri pamisha vasina asisi yekuwana mari kuwanenge kuti vachenge masanitary wei. Vanozvitambudzika kuti vachenge sanitary wei kuti mari pamba chinenge chinetsa nemamiriro akangoita zvinhu amedu. Saka ndinoona zvaangonaka kuti zvingova for free.
Avo vanga vari vapanashe machiridza vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7 vari muHarare. Now let's take a break. Please stay tuned.
For those that have just joined our show, please note that we are live streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and don't forget www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now and all on all our social media platforms, and we'll get right back to you. And to discuss these issues, we are now joined by our first guest, Ekenia Chifamba, the director of Shamari Manaskana in Harare. Welcome to our program, Ms. Chifamba.
Hello, marvelous. Hello, listeners and viewers. Thank you for having me on your show.
You have been working with women and young girls, especially in the rural areas. Give us your take on the issue of sanitary pads in the country at the moment.
So the work that we have been doing here in Zimbabwe with regards to the issue of menstrual hygiene is that we have been working with our young women and girls in the communities that we stay through our Dandaros, our young women through our child rights clubs in schools, and also working with our volunteers, our community development committee members. And because we're leaving no one behind, it's good to also acknowledge the efforts by men and boys who have also been helping us in our quest to ensure that our young women and girls enjoy that time of the month when it comes through. So what we have been doing here in Zimbabwe was to ensure that we provide sanitary pads through kits that we have been distributing in our different areas of operation, Marsh East, Harare, Manicaland, Kirezi also. And we have received support through our pet bank campaign from individuals, corporates, and churches. We have also supported us to ensure that we distribute these, but also to say that we realized it was not enough. Therefore, we had to embark on a project that allowed our young women and girls with support from their guardians to make their own sanitary pads and tents that would also help them during that time of the month. It has been really a very sad and disturbing situation, realizing that, you know, currently the economy has not been favorable to everyone, and our young women and girls have not been spared. Remember, it's very difficult from the conversations that were taking place and the interviews that you did for a family to afford even a loaf of bread. So you can imagine how difficult it is for a family to prioritize a pack of sanitary pads during that time of the month. We are seeing now that exam fees are being paid, and the same young women and girls would need to sit for their A-level examinations, but school period is not going to go away because exams are here. And this is something that has not started happening now because we are in 2022. No, we have been battling with the issue around provision of sanitary pads for years now. And 2 years back, remember, we were so elated when the government announced that they had also removed tax on sanitary pads material, and also that sanitary pads were being made available freely, especially in rural schools. And which is
so, if I may just come in there, you're mentioning that the government actually said sanitary pads would be made readily available for free in rural schools. Is this happening?
So, what has happened to date, there are young women and girls in Matabeleland who have since benefited from this initiative, which was introduced by the government. And we have seen also an extra initiative that has been done and put in place by the Ministry of Women Affairs, where reusable sanitary pads are being made in the different districts here in Zimbabwe and different provinces, when capacity building being given and offered freely to women and girls so that they can make them, in a bid to also reduce that burden on women and girls during that time of the month. Our concern, though, Marvelous, is that, you know, we want issues that affect women, including period covered issues, to actually be at the center of discussion as well and be prioritized. Remember, it's not just about period. When we talk about period covered, there's so many issues that are involved. The infections that come through when they use unhygienic materials, the issue of mental health and the issue of girls missing school for more than 5 days for some of them. So these are issues that are quite complicated and comprehensive, and that's why we are saying that we would really need the issue to be expedited, that we have more provinces benefiting, we have more girls benefiting. And
if I may just hold you there, Ms. Chifamba, and just take our other guest, but stay on the line. We're going to continue the discussion with her. Hello, Ms. Dondo.
Hello.
Yes, if you can just weigh in. Murukona senya yema sanitary pads. Murukunzwapo tangatukutaura na mai Chifamba vashitaura iwo zvinokusangana nevanasikana nemadzimai kuZimbabwe. Imi munotiwo chii panyaya iyi?
Ndinotenda Voice of America, ndotenda nekuva pano zvara nhasi. Maifamba tinotendawo zvakare nemabasa muri kubata kuZimbabwe. Ini ndiri kuAmerica asi semwana weZimbabwe, ndoda kuti ndititaure nyaya iyi. Ndakatarisa zvinoita kuno kuAmerica ndichikompeya.
nyaya yemasanitary pads nevanasikana ndomubvunzo wangu wekutanga nobvunza kuti dai varume vaiwana maperiods avo tingadai tine hurukuro iyi here nekuti tinoona kuti maprotective way arequest zvatotaurwa nehanzvadzi yabva indoa kuti musha mukadzi tikatarisa kunobva upenyu is through the menstrual cycle saka ndinovawo kuti ndichemecheme ndichikumbira vakuru vedu hurumende yedu kuti sezvati mamiriro akaita zvinhu munyika zvatiomei kune vanoti wanei asi kune vaye vasiri kukwanisa kuwana zvakawanda dai tangokwanisawo kuti tibatsire vanasikana vedu nemadzimai kuti vakwanise kuwana masanitary pads muamerica about women in the United States, about an estimated 150 million per year is spent on menstrual products. Masanitary pads anodhura. Asi ndofunga kuti hurumende yedu ikakwanisa kubata mabasa nemaprograms akaita seedu anaya ari kuno tokwanisa kuwana marongero atinoita kuti tinge tichiwana vanhu vanotibatsira tinge tiri kuwana masanitary pads atinopa kuchikoro nekuti takutaona maichifamba haisingori nyaya yeperiod mwanasikana anofanira kudzidziswa kana hygiene kana ari kuenda panguva iyoyi anoda maresources ekuti maprograms anenge ana maichifamba vapiwe maresources ekuti vange vachiita maeducational outreach programs
mumbobata makadaro Miss Dondo da kutora kola pana kola wedu Bridget ari panhare ndinozoti nhare zvinoti nesei kunyanya kusouth africa nekuzimbabwe regai timbotora Bridget tinzwo kuti vari kuti chii hello Bridget Hello, Bridget. Hello. I think maybe because there's a lot of electricity cuts in South Africa, so maybe a line is playing up. So I would revert back to Mighty Famba. Don't go to Kamuri, Mighty Famba, Mamuru Kunzwa Zangajun Kutaurwa, Nasisi Kamfort Dondo. Imi munoti zviji ndanya tsoitwa munera mangwana kuti dambudziko iri tisarambe tichitaura nekuti abvunzo iye mubvunzo kuti dai dambudziko iri raisangana kana kuti dai zvaitika kuvarume tingadai tiri pano here tichitaura nyaya iyi Maichifamba?
Hello?
Yes, go ahead.
Yeah, waitako, nchida kungotenda zvanga zvichitaurwa naComfort, kuenzanisa nekuona zviri kuitika kune dzimwe nyika kana takatarisana nenyaya iyoyi inosangana nevasikana vedu nguva yekuteera. Ini ndinofunga kuti zvandambotaura paya kuti tinoda kuti nyaya idzi dzekuteera kwevasikana dzisangotorwa nje sekuita sezvinonzi dzingori hurukuro dzisina basa nekuti dzinosanganisira zvinhu zvakawanda zvatambotaura paya dzingave nyaya dzekufunganya dzingave nyaya dzeutano dzingave nyaya dzekutadza kuenda kuchikoro tarisai kazimbabwe tiri kutarisa nyaya dzeagenda 2030 tiri kutaura nyaya dzemasdgs atiri kuongorora chinyora maripoti tichitaura kuti taapapi ende kati takatarisa nyaya iyi yekuteera tiri kutarisa nyaya dzakadai sana sdg3 hatingazviignowe inyaya dzekuti dzakakosha dzatinofanira kutarisa kuti tikatadza kudzibata nemazvo tinogona kudzosera budiriro yevasikana vedu kumashure chekutanga inyaya yekuti tikange hurumende yedu tinoikumbirisa patiri kuitenda tetairi kuedza kuisa zvirongwa zvekuti vanasikana vawane zvikwanisiro izvi pachena isusu tiri kuikumbirisa kuti irambe yati payatangira chinhu ngaibva yadzvanya kusvika chinhu ichocho chasvika kumagumo
asika maichifamba regai ndigokubata ipapo nokuti Bridget uye akola wedu anga aripo adzoka zvakare nokuti ndozvauti manhare dziri kuti nesei rambai makabata ndichadzoka kwamuri hallo to our caller Bridget hello makadi yenyu line yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka I think there is an echo on that line so we'll need to just drop Bridget. Her line is not very clear, but let's look up Amuri, Maiji Famba. Let's come back to Maiji Famba. Bridget's line is not very clear. So Thank you. We'll go back to Maiti Sifamba. She was bringing out something that's very important in Shona. Maiti Sifamba, maybe if you can just say it in English better. What's the way forward? We, you know, the people have been sitting and discussing some of these issues for a long time, but it doesn't seem as if there's something that's actually coming out of the discussion. What's the way forward?
Like I highlighted earlier on, Marvelous, I think it's a matter of priority.
Mm-hmm.
And if we are monitoring progress that has been done here in Zimbabwe, looking at Agenda 2030 and issues around our SDGs, especially SDG 3, which is in sync and in line with issues of food poverty and menstrual hygiene, our hope is that whenever we know the health government pledges something, and start implementing an initiative. We plead with them that it's done up to the end and we see results that are tangible and also proper monitoring of the initiatives that will be implemented. For to date, we spoke about those in Matabeleland, and we have since benefited from the free sanitary distribution. We need to ensure that, you know, proper monitoring is done, to ensure that the distribution is done in all the provinces in Zimbabwe, so that we leave no girl behind. We spoke about issues that right now, you know, our girls are preparing for examinations.
Mm-hmm.
Can you imagine preparing to go for an exam? You are worried about paying for examination fees. You are concerned about not affording a pack of sanitary pads or the dignity kids. That becomes double trouble as well. And to say that with initiatives that has been done also with Ministry of Women Affairs to capacitate women and girls around Zimbabwe on making these reusable sanitary pads, if it's an initiative that has been introduced, so then it should become uniform. Maybe ensure that these reusable sanitary pads are actually made in schools. We know we have...
If I may just cut in there, Maiti Sifamba, let me just cut in there and take a caller quickly and then come back to you, because we also want to let our callers know, those that are streaming with us on Facebook, that we have not forgotten you. You will be included in this new program that we have just launched. Hello, Lucy? Hello? I understand we have Lucy on the line, so we wanted to include her in the program. Hello, Lucy? I can't hear her. Hello, Lucy. Sis Lucy Chikowero Muripo Eripa line up. Yes, let me come back to you, Comfort Dondo. Unfortunately, I think, you know, our caller has something, the line is not very clear, but that's what Live TV is all about. Dr. Kwamuri Musare Dondo, ndichiti nisaka imi munoshanda here nemamwe atingati masangano ari ku Zimbabwe, Sera Maiti Sifamba yeshamwari yevanasikana. Pane ma synergy here amurikuita nemamwe masangano ari ku Zimbabwe kuti muite muonera pamwe.
Tinotenda Simave. Rumba kufara kusangana nevamwe vangu vari kuita basa on the ground. Sasa munoziva DTN ndakawana Bush Fellowship.
Mm-hmm.
I fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndiri kukwanisa kudzokera kumusha ndichiita mabasa iwaya. Nekuti ndagara muAmerica 18 years.
Mm-hmm.
Saka ndofunga kuti gore rino risati rapera tofanira kunge tiri kukwanisa kunotanga kushanda nema programs anenge ana Maiti Sifamba chatsvaka details avo.
Thank you so much, Miss Dondo. Unfortunately, I have to cut you off there. Miss Sifamba, also thank you, you know, for being on our program, because unfortunately time is not on our side. But we'd like to thank you very much, Miss Ekenia Sifamba, for your contribution here on this program. Unfortunately, time is not allowing us. I'm Marvelous Msanganyahuye in Washington.